va Right Moyo mumwe wevachairi uyewo vakamirira sangano revachairi veZimbabwe Old Truckers Association vanoti kumanikidzwa kwevachairi kuti vashandise mugwagwa wekukazungula kuri kushungurudza vachairi vakawanda
zvaruruza revenue yakawanda ende zvichakonzeresa kuti sevachairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri nekuti ukabva sekusouth africa trip yaunotora kuringa wakuinda nekunana Botswana Zambia uchienda uko saka zvinotipa mukana mushoma sezvatanga tichimboita panguva yapera yekuti unogona kubvawo netushoma twaunenge wawana uchibatira mhuri uchidarika uchionawo mhuri yako kundinya nerwendo rwako
asi mumwewo muchairi anoti izvi zvichayamura makambani emarori akawanda sezvo mafuta anoshandiswa nemarori akachipa muBotswana
Red Bridge is much shorter than route yekukazungula chiringodwa chirongoti ne government yeite review materialist ayo ema CVGs then get pass pa Red Bridge yaya $20 yaya vakabvisa those things mayages awa agara atori low rede kuZimbabwe bozviya tikombe distance yakabva ye 300 kilometers extra via kazungula ye Red Bridge inenge itori shorter the only benefit yematransanator via kazungula nyaya yediesel chetoti diesel is cheaper in Botswana
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti danho iri richakanganisa zvikuru mhuri yeZimbabwe inoita zvekutenga nekutengesa pakati peZimbabwe neSouth Africa vakuchera vati nyika yeZimbabwe icharasikirwa zvikuru neupfumi naizvozvo inofanira kugadzirisa mamiriro epamuganhu weBuy Bridge kana ichida kukwikwidzana nemuganhu weKazungula
vanhu vaishanda namadriver kupinza zvinhu mungava muZimbabwe kana kutenga zvinhu kuZimbabwe vachizonotengesa South Africa mabusiness madoko akasimirira vese ivava ndinoona kunge vachakanganisirwa zvikuru mabasa avo nekuda kwekushandiswa kweKazungula kunze kweBite asi chikonzero chirivo chekuti nyika yeZimbabwe takatora nguva kuti tivandudze zvivakwa neyatingati infrastructure yekuBite Bridge nekudzikisawo nyaya dzeuoro zvandofunga kuti ndozvinofanira kugadziriswa kuri kuti Byte Bridge inofana kutanga futi kuita competition neKazungula.
Vastein Makwara saChigaro we proudly 263 sangano rinosimudzira zvizarwa zveZimbabwe zvine mabhizimisi achiri kusimukira muSouth Africa vanoti nhengo dzavo ndidzo dzicharatsikirwa zvikuru nedanho iri.
Danho iri richakanganisa mabhizimisi zvakanyanyisisa kunyanya vanotenga vachitengesa nevamwewo vanoita mabhizimisi vachihodha zvinhu kubva muno vamwe vachihodha zvinhu zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe zvichingofamba zvichiburikidza neBuy Bridge Border Post
vaenderera mberi vachitsigirawo humbo hwekuti muganhu weBuy Bridge unofanira kusimudzirwa
tinoti dai zvaibvira Buy Bridge Border Post yange yasimudzirwa zvakanyanyisisa kuti ive iri iyo inogona kuti ifambidze mabhizinisi nekutenga kunenge kuchiitika nevanenge vachiita mabhizinisi vari muno muSouth Africa saka tinoona kuti kurasikirwa wakanyanyisisa sezvo newe ndodanho renge raratorwa
zambuko reKazungula rakavakwa neBotswana neZambia dzichibatsirwa nezvipereti kubva kuAfrican Development Bank neJapan International Cooperation Agency ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma.